in Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 10th, 2018. And this is Gibbs Dube. My colleague, Nono Kawonde, will be joining me shortly. And tonight on Live Talk, we are talking about human rights, and also we'll take a look at the 16 days of activism against gender-based violence. To join our discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com. And for those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about human rights issues in Zimbabwe, and we will also take a look at the 16 days of activism against gender-based violence, which ended today. It is believed that far too long, impunity, silence, and stigma have allowed violence against women to escalate to pandemic proportions, in that one in three women worldwide experience gender-based violence. And now I think I'm joined by my colleague, Tananoka Wande. Over to you, Wande.
Yes. On 25 November this year, Zimbabwe joined the rest of the world as it kicked off the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence campaign. The idea was aimed at raising awareness on gender-based violence and its effects on women.
And in terms of the International Human Rights Day, this is a day that was declared by the United Nations and is commemorated every year on 10 December. So indications are that there are so many people worldwide whose rights are being violated by many governments and other people that are actually known for violating human rights. Yebo-ke Zulu kandaba lichona njani lapha likhona. Thina lapha-ke siyaphila kwale Melika. Lamhla-ke siyaxoxa ngodaba lokukhahlanyezwa kwabesifazana njalo lokugqitshwa kumkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Lo mkhankaso ke okhuthaza ukuthi kungakhahlanyezwa abesifazana lamantombazana. Siyakwazi ukuthi kulabanye abadiye kusebenzile kumalanga la adlulileyo amalanga alitshumi lasithupha lapho kade kukhuthazwa khona abantu ukuthi hayi bo lingatshayi phela izihlobo zenu ezingabomama ezindlini. Lingatshayi futhi lamankazana kumbe ukudlwengula konke izinto okunjalo kade kuyakhulunywa ngakho. Nxa sesikhangela futhi lamhla International Human Rights Day, usuku lolu-ke lukhuthaza ukuthi abantu balwisane lakhonokhu-ke ukukhahlanyezwa kukazulu. So sifuna ukuzwangani ukuthi lithini ngodaba lolu zulu kandaba. Nxa lifisa ukuthi lingene kuhlelo khona manje nasi nombolo 001-202-619-2077. Ye kunjalo-ke mfuka Wande.
Nasi ndo zivari kupedzisira pakampeini iya ye violence against gender-based violence. Saka tinoda kuti nhasi titarise zvakaitika nezvinofanira kuitiwa uye zvekuti pane mutsauko wakadini pakuita pakucherechedzwa kwamazuva akaita sewaya. Mazuva ane basa zvikuru, mazuva anofanira kucherechedzwa uyezve zvinotaurwa pamusoro penyaya iyo yeye zvinhu zvinokosha nekuti Zimbabwe yakangofanana nenyika zhinji kune kusabatwa zvakanaka kwevanhukadzi violence kunyumikidzwa kwavo nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinongoita kuti upenyu hwavanhukadzi husaita zvakanaka. Saka inyaya huru chose muZimbabwe nekuti isuwo muZimbabwe tine dambudzikowo iroro rokuti vanhu vechikadzi havabatwe zvakanaka uyezve havabatwi nenzira yakaenzana nevanhurume. Chimwe chatichada zvekutarisa nhasizve pari kupera kampeini yegender based violence iyi tiri kucherechedza zvezuva rehuman rights day. iri izuva futi rinokosha kuZimbabwe sokuziva kwatinoita nezvatinoona nezvatinonzwa zvinoitwa kuvanhu vanhu zvavanoitirana pachavo nezvinoitwa nehurumende kuvanhu nezvimwe zvakasiyana siyana zvakadaro. Saka izuva riri kuyeuchidzana pamusoro pekodzero dzevanhu. Saka tichada kuti titarise zvakare kuti zuva iri rinoreva chinyi uye pava nemutsauko wakadini kubva zvaratanga kucherechedzwa. Yes, Dube.
Ye kunjalo ke baba Wande, siyai zvokuti sivile abantu bakhona akade bengena lapha ke ehlelweni bezama ukudinga ukuthi kati kuhamba njani. So ke kulabo abasanda ukusixhuma khona manje sikhuluma ngokukhahlanyezwa kwelungelo loluntu njalo nge-16 days of activism. Nxa sikhangeleke khonapha ke okwenzakale namhlanje sibonileke iZimbabwe Peace Project labanye babo bengena emgwaqweni lapha bekhuthaza ukuthi abantu bengahlukunyezwa. Omunye kade khonapho ke umka Paul Chizuze owathunjwa ngomnyaka ka-2012. Ukhulume sibili okubuhlungu ukuthi kakwazi lokuthi umkakhe wabulawa kumbe ngabe ngaphi. Kuzobuya ke lo nkosazana Justina Mkoko la ungenele khonapha emgoqweni ekhuluma ngokuthunjwa kwakhe ukuthi yena wathunjwa, wachaywa, wenziwa konke lokho ngesikhathi ebanjwe ngamapholisa e-NCTA. Ye, sifuna ukuzwa ngani ukuthi lina kuyini elikubona kusenzakala eZimbabwe kambe ilungelo loluntu liyananzwa kumbe hatshi. Kuzobuya i-16 days of activism leyo iyasebenza yini kumbe kayisebenzi ukuthi kwenziwe 16 days kuphela ukuthi abantu bekhuthaze ukuthi kungakhahlanyezwa abesifazana kuyasebenza kumbe hatshi. Sifuna uzwa ngani asifunithini ukuthi sikhulume khonapha. So ke lila kuthi ulingene kuhlelo khona manje nxa ufuna ukuthi sixoxe lawe usifonele khona manje ku-001 202 619 2077. Ye, ungafona khonapho siyakufonela khona ngapha kunjalo fowethu.
Nhasi zuva ranhasi zuva rino musoro zvikuru. Tinoda kuonazve nekuti kune mamwe masangano akaita seZimbabwe Peace Project nemamwe vakashanda zvikuru pemazuva iwayo 16 pakubudisa ruzivo pamusoro pezuva irori iri rinopiwa 16 days richicherechedzwa. Saka izuva rinokosha nekuti rinobata vanhu vechikadzi vanovavavo majority munyika medu. Saka tinoda kuti tinyatsotarisa kuti tione kuti zvichafambiswa sei kubva pari zvino. Kusvika pari zvino iko zvino izvi tiri kuona sokuti hapana zvinhu zvakawanda zvanga zvichiitwa pamusoro pekusabata vanhu vechikadzi zvakanaka. Mirayiro yedu haina kunyatsoitwa zvakanaka zvokuchengetedza vanhu vechikadzi. Zvinhu zvinoitika mudzimba zvinoita sokuti netse zvekare nokuti mune bongozozo rinoitika mudzimba asi vazhinji havazokwanisa kubuda pachena vachitsanangura zvaitwa kwavari. Pane kutya nokuti kana vari baba vanenge vasingabate mudzimai wavo zvakanaka kana kuti vanasikana vavo zvakanaka, vanhu vechidzimai vanotya kuti vataure nokuti kana baba zvavakasungwa ivo vanosara vasina munhu unovachengeta. Naizvozvo tinoda kuti tinyatsotarisa kuti tione kuti chii chingaitwe kupa vanhu vechikadzi simba rokuti kana zvinhu zvakadari zvaitika vanokwanisa kubuda pachena, asi vachibatsirwa zvekare kuti kana pane chinenge chaitika kuna baba maerera nenyaya iyi vechikadzi vanosara vakachengetedzwa nomutemo kuti zvinhu zvisanyatso kuvaipira.
Yes, lo ndaba sesikhona lapha ke ukuthi sikhulume ngokwenzakala ekwele Zimbabwe. Ukuthi lamhla sibonile sibili okuningi kusenzakala ukuthi abantu bebengani bangene emgoqweni kona ngale Whether Zimbabwe, Zimbabwe Peace Project. So this is what we're talking about. Zimbabwe is about human rights activities and human international human rights day. It was marked today. So ngasikhangela ke ilanga ukumbe usuku lwe international human rights. Siyabona ukuthi ke okukhona ukuthi abantu emhlabeni wonke jikelele bakhona abathunjwayo, bakhona njalo abanye abangani kabenzi kahle nxa besenza khona imisebenzi yokuthumba abanye. So ke according to the United Nations, from 25 November, the International Day for the Elimination of Violence Against Women, to 10 December, the Human Rights Day, the 16 days of activism against gender-based violence campaign is a time to galvanize action to end violence against women and girls around the world. The international campaign originated from the first Women's Global Leadership Institute, coordinated by the Center for Women's Global Leadership in 1991. We see that there are some people who are saying they want us to call them, so we'll try to call them. And we are still trying to get our guests to get on board, and we hope that they're going to come on board. So I can see that there are just a few people who are actually joining us here on Facebook, and they are discussing this issue of human rights. The first guy is Joseph, and Joseph says, in Zimbabwe, it seems as if human rights are a big issue. We want to know what is going on because we are not happy about what is going on in that country. Jayden Prince says, fair, from Pretoria, I'm there, guys. I'm in Sunnyside, and I'm enjoying myself here in Sunnyside. Kenny Chapata says, I'm live in Witbank in Mpumalanga. Yes, I hope you are good there. And then we've got Muzwendiwa Movandi. What is he saying here? He wrote in Shona. Can you read that, Mr. Wande? What is he saying there?
Muzwendiwa Movandi, Arukuti, Saka kana tave 50-50 nevanhu kadzi. Kana vanhu kadzi ngavarore vanhu kadzi ngavarorewo varume kutobhadhara pfuma kwete kungo kutiomeserawo tichibhadhara pfuma tega. You know, he's saying that if we are equals now with women, the women should pay dowry and lobola just like the men, so that we can actually show the equality there. And there's also this message from Chengetai Eduardo.
What is Chengetai saying? Yes.
Yes. He's greeting me by name.
No problem. What is he saying about you?
He just wants to know how I'm doing. Mm-hmm. I'm doing very well, Mr. Chanaiwa. And he's greeting, announcers at Studio 7, and he's thanking us for the job well done, which is something that we are really appreciating. We'll try to keep on doing good for you. Mm-hmm. And thank you also for taking the time to spend time with us. Clopas Mtambadini, and human rights are not changed towards Evanu. Yes, and PF only, not POVO. This one is very skeptical about human rights, that apparently he is of the opinion that only ZANU-PF people are protected well enough, but not everybody else, which is something that is open to debate. Courtney Mpemi Kobi.
What is
it? He is complaining that women are being given too many rights. Mr. Koti, kuti muno daro sei dena mama tuza kuti kana mchitu women vanopiwa kodzero dzakawandisa munoreva chinyi? Dematipa muenzaniso kuti chakati tione kuti kokuva ndurume kwakamira sei pane kodzeredzo dzodza munenge muchiti dzakawandisa dzichipiwa vanhu kadzi.
And then we've got Temikosi, who writes from Johannesburg, says, Gibson, one day we're watching you. Thank you for the program, but I don't believe in this equality between men and women. So whatever this guy is saying, I don't know what you think Zimbabwe is out there. Temikosi is saying there shouldn't be this kind of equality. He doesn't like it. Any other message?
Temikos, you should have explained. Kana mchitutumira my message, mchitutumira my message, aninga shitaura pamumire nenye yati ninge tishikurukura. Kudimugogo wanani vamwe weze. Kukungoti ajina kunaka mumire papo, ajinya zo kutibatira kutikurukure tuwane kutimusoro wenye ya wakamira papi. Crispin Nyanganda, anoti... Varumi wari kushungurudzwa mudzimba nevakadzi he's saying that men are just as well as much oppressed and abused in the homes just like the women. So he's shooting that down, and he wants that to be addressed as well, the abuse that men are taking in the homes.
And then we've got Ntax Knox. Ntax Knox, this is a very interesting name and cinema. Upala City. Sangena sangena tube sasiba nengo lampa ke enkudleni. Susuti skulu me ngakona kukuti. Kubele 50-50 laba sifazana. Njalo lokuti sibone ukuthi kwenziwa njani. Ngota balolu lwe gender based violence. Kota mina ngwami ngihlonipha okunenge. So kuzobuya ke lo munye opalileyo lapha. Sibone tumbani. Smith. Smith says... In any way, we actually know that there are some men who do not believe in what women do, but the thing is, we are all equal. Yes, so we understand that. So, and hopefully, I think you will talk about the rights, the women's rights, and encourage people not to actually, intimidate or beat up or rape, women and all those kind of things. So, I guess we've got a caller on the line. Let's hear what is Sloban. Caller, Gunja.
Yebo makasimba.
Dakasimba makadi ishe.
Awa tiripo mutana mkomba koti nimpeni Cape Town.
Taura na wandi bana.
Ya ma ya tatenda chaizvo ne message nyama yamatumira maita mukafona kuti mutitsanangurire pamumire nenyaya maonera muri kuita. Munofunge nenyaya iyi. Chitetsana ku writings.
Ah, mwana wangu ndiye vanokadzira nyaya kupiwa makodzero dzakawandisa manini ngiri pasireshi. Ndikukunda varume. Bhozi kwakazoongorora vakadzi cheche ukavazhinji ukada kuti murume ukarohwa mumbani mukadzi. Ukaenda kumapurisa cheche unzedzi wenda rohwa nemune ngiri nemuna adzimai kumbako. Mapurisa anzwa kuti tsekene nenguva dzokera kumbako kugwara remurume. Asi munhurume ukarohwa mukadzi unoni ngiri kina.
Mati mimi kana murume akarohwa nemukadzi akanomangara kumapurisa mapurisa anomutuka vachiti uri gwara dzokera kumba
musi yaoaotoseka kune mapurisa unorohwa nemukadzi uri murume akaita sei asi ongomuti tsvari chete mukadzi watoenda kujeri varitorwa zvinhu zvese zvaunevakatenga mba vautopiwa peace order enda uchati usvike pamusha wako chero chero zviri kuitika mugiri mukurarama kuri kuitika kwatiri kuita saka imanuvanhu vachii mungorerekera kunyaya yevakadzi vakadzi 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 ii havakadzi vanyanyirwa vanyanyirwa kufezherwa pasi rese
imi hamuoni sekuti vanhu vechikadzi vagara vachiita sokusapiwa kodzero dzavo dzakakwana here kwamakore ese aya hamusi kuona zvakadaro
aiwa kodzero dzavagara vainazvo but dzakuda kupfurikidzisa mani munhukadzi kana achinge akarorwa akaenda kumba kwevanhu anofanira kuziva kuti ndiri pasi pemurume kwete zvekuti anzi iye toreda 50-50 hazvishandi izvozvo otherwise dzimba shinji dzinotoparara nezvenyeivi nenyaya yekuti anzi imari maiko rit hakuna zvakadaro
aiwaanhu
chedu tichive chiona chapo chaivo
chandiri kuda kunzwisisa ndechokuti imi muri kuti kupiwa kwekodzero dzakawanda kwevanhukadzi kunokozera nyonganyonga mumba
kunokonzera nyonganyonga mumba because vanhukadzi
sei muchidaro
mukapfungwa kavanongori nako so kekuti akara angoona zvinhu zvatongoangoone kodzero dzakawanda dzakakunda dzemurume akutozviita kunge baba akaota sei mabhuru mairi hashi anodanga rimwe chete munoziva here mukoma mabhuru maakuita 50-50 mba imomo hamuchaamba mune misaiti
aiaishiri
imba yekuti mukadzi afanira kuva ari pasi pemurume
zvino kana modero handii ndonyaya zve yatiri kutiraya kutiza here yokuti zvanzi umwe ari pamusoro poumwe handiti nyaya yacho ndiyokuti vanhu vagare vakaenzana kusanzi uyu munhu kadzi saka nyangwe nenyaya yevana vechikoro handiti iko zvinoto pataka kutotanga kuti vana vechikoro vana vechisikana vanogona kuenda kuchikoro sevana vechikomana handini ndokudzvanyirwa kwati kutaura ikoko here saka kana muchiendesa mwana wenyu kuchikoro mwanasikana wenyu kuchikoro sezvamunoita mwanakomana wenyu chii chakaipa ipapo
ipo pakanaka hapana kuipa pandikundakarira kudivire dzimbao kwekudikure kuti vana vanodzidza vafundo ngaiwanike kumunhu wese izvo zvakanaka chaizvo but munhukachero wakadzidza wakaita seika ukaranzwa waroorwa nemurume kuti imba isimbe imire chaivo chaivo ukaradza kurespekta murume wako imba haimire nekuti hanzive kune maiko right hazishandi izvozvo
ko aiwa munoona sekuti inyaya yekushayiwa respect here chamunotyaimimi chii kuti muite 50-50 nomudzimai wenyu chii chamunotya ipapapo haisiri nyaya yekuti zvanzi hapana respect respect inenge iripo asi munoita zvinhu makaenzana chamunotya panyaya iyo chii
hokutoita zvinhu takaenzana but mukadzi anofanira kusuka mumba ndiafanira kukorobha mumba kotindoani kwandakuwacha manapukeni panza araunda se nziti 50-50 nekuti zvinoita here
saka munotya kubatsira mudzimai wenyu kana kuwacha manapukeni emwana wenyu nokuti munotya kusekwa hamusi kuda kubatsira mudzimai wenyu
ikodzirake mudzimai kana achisikakwanisi pamusekwa musikana webasa obatsiramai kunoti murume wanika achisukasuka ndiraoda sei makarekare edu yatakura ndekuti mukadzi ndiani kodzero dzekuongorora zvinhu zvemumba nekuita sei kubika kuita sei zvisizvo varume takagara kumatare tongounzirwa chikafu nechi nemukadzi nemukadzi abika aita sei ivo sezvi maroda kudigura chivanhu chedu chivanhu vatema chechishona chechecho uchida kuchiita chechirungu uchida hanzie 50-50 mukadzi anofanira kusu murume anofanira kusukomba nekuita se hazvishandi hazvisa
kunyeperaiai komakoti ko zvatinongoona nyange kumarestaurant kwatinoita kuchibikwa nevanhu vechirume imi munoda kuti murume angobika sebasa rake raanoita kumarestaurant asi kana asvika kumba asabika
hongu kwakutsvaga mhasha kwakubasa kao kuta kuti mamumba mekuti mwakaroora nekuti asei kuti vangochimiramira vamapoto unaumiramiro hwako zvekuda kubatsirawo mukadzi kureta hanzi mirini hanzie takutoita majana nemukadzi aa
chatiri kukutarisa mbaka ndechokuti hapana basa rinonziri basa romunhukadzi basa romunhurume munobvumirana nazvo here
handibvumirai nazvo kana sakuti hapana basa remunhukadzi nebasa remunhurume totakuza tofanatochera mufudze tese kaivhudziyo nemukadzi kudanga kana kuti akunorima nekuti asenge tese
asi iko zvino nyaya yati kutaura ndiye kodzero kuti kodzero dzive dzakafanana zvamunenge muchiita henyu muri mumba menyu zvokuti imimi hamusi kuda kuti mukadzi wenyu achere mufudze kana kuti ateme huni kana kuti aite zvakadini izvo imimi ndimenenge muchizivana muchionana kuti simba roumwe rakamira sei asi kodzero nyangwe dzikasashandiswa asi dzofanira kuvapo kuti umwe noumwe ane kodzero dzake dzakakwana dzakaenzana nedzoumwe hamufungi kudaro
handofunga akudaro but kwete kuti anoita masimuka teza nemumba haazvishandi
kamuchiti kuenzana
mwaraa kunyika dzakaita sana South Africa kwatinogara kunoku vakadzi vekunoku vane kodzero dzakawandisa 3/4 zvevakadzi vekunoku masini hemadza zvese rinyaya yekodzero ekuti hanzie tine kodzero dzedu hanzi sine lunhelo nechixosa chavo chavano achitaura ichi hanzi sine malunhelo ichichi akangonetsa akakugarisa nemurume we3 months akutonetsa akutodzinga mba murume mba akutotora zvinhu zvese kuti azondezvangu chichi ndokunopedzera kwaenda chi nyaya yekuda kupa vakadzi makodzero dzakawanda izvozvo
saka imi munoona zvokuti kodzero vanhu vechikadzi vakapiwa kodzero dzakaenzana nedzavarume misha inoparara
hongu inoparara misha mizhinji inoparara kune vakadzi vasingazivi kodzero chii iye akangozva kuti kwati tatove kodzero dzedu chete azvotonesa
hakusi kudzvanyirira here kwamuri kutaura kumukomakoti
hakusi kudzvanyirira mukadzi adzvanyiriri humba ii ndakaroora ndito mukadzi andomudzvanyiriri zvese ndomubata sezvai but pane pekutozona kuti apa akupfurukidzira wapo nokuti mai mwana maita se
tichanzwa kuti vamwe vanofungei nepfungwa dzenyu
And what does the wife say?
mudzimai wenyu ari kuzvinzwa iri muchitaura izvi
ari kuzvinzwa atogara zvake
kudai ngavatitaurire zvavanofunga hakona kuvavhundudzira vatitaurire zvavanofunga musati vari bhizi imi ndakupai mukana unotopfuura ndakupai mukana unopfuura 10 minutes muchitaura pane pfungwa dzenyu asi tichitiwo tinzwe kuti amai koti vanoti chii nezvamataura moti zvanzi vari bhizi
vari bhizi avakuona tv zvavoandisamanikidzotiaiwa
kudaro hedu tinotenda chaizvo nemashoko enyu tinotenda chaizvo ya ndo Mr. Koti, Mr. Koti is not very amused by he thinks that there are too many rights that are being handed over to women and that it's causing destabilization in the marriages, especially in South Africa, where he says he's calling from. So it's just his view. Maybe he had a bad experience. He witnessed something and blamed it on too many women's rights being showered on
wait until we get women here. I think
we would like to hear
what they're going to say. Yeah. Yes. So now I'm told we've got a caller on the line and Baba Ndlovu. Baba Ndlovu, kunja.
Yeah, Baba Tuve.
Yeah, lambda sibambi indaba eziningi. Okokuqala, 16 days of activism against gender-based violence. Ubona njani lokho?
Yena lokho vele kumele kuhlale kukhona.
Mhm.
Yabona kumele ngakuqale ukuthi sokuvuka kwi 16 days abantu baqalisele ukuba kwabakazi ku 16 days yabona.
Mhm.
Eh, njalo kumele ukuthi ngabe ukuthi ayi 50-50 abantu abangamadoda bamele bancede ukuthi ngabe ukuthi bathole ukuthi baphambaniseni ukujeziswa ngapi. Omunye umuntu ukuze isizwe yamisale kuse nganithole umuntu ezisuka mlobola jithi ngithenge ngenkomo ngithi ngithole sefake enye indoda phezu kombheda wami uyezwa. Ngisuka ngithenga ngibe. Into leyo enhliziyweni omuntu wakhuluma noSwanda wena lolokhuze lo madube. Into leyo yenza ukuthi umuntu engacabani ukudla nto uyakwazi khonokho. So ngiyekele ukumthaya ngimse ngaphi lapho engizabona ejeziswa khona ugwetshwa iminyaka emingaki umama engisuka ngithenga ngenkomo ndibo ngamfaka kini wathatha umuntu oyindoda omunye wafaka izidingo zakhe phezu kombheda wami.
Kunzima lapho wena-ke ungatheza egangeni-ke kumele kwenziwee.
Right, mina ngiyakwanisa ukuxolisa emfazini yikubona umuntu okumazi ekwanisa ukunikwa inkomo izothathwa ngomalume ngoba iyindoda sithatha umfazi wesili. Yatholisa umfazi kuthiwe khona right wena mfazi kanti sengikubhadala ngoba sengiwone elilungelo lakho umfazi anikwa inkomo angibo bazoyithatha ihambe.
Kodwa nxa umama ngapho kuyahlupha.
Nxa umama sefuna ilungelo awusoze ukuthi ayantsho lilungelo lakhe. Sebizeni indoda singene endlini ngimenzeni kunapho into elitshela amadoda ukuthi uyabona indoda ayisomuntu ohlanyayo indoda ngumuntu osmart nasebhayibhelini that's why uSamson wadelwa ngudelile inwele ngoba wayesemanzi sengasakwazi ukuthi athini
ye madoda so
uyayibona umfazi wayeyakemthanda ayikho umuntu esiyalobola khipha imali ayimthatha nje bamfake endlini uyabemthanda kakhulu.
Hold on konapho Ndlovini, hold on bambe sibili ungayindawo. So Mr. Wande, what Mr. Ndlovu is saying here is, you know, people get married and when you get married you actually akumchazisele ngesishona sibili nje
ba Wande makadini
zenu ndilipa baba makadini ko
nyaya mamuthimbo wokugidzana navamwe blas panyaya ma-equal rights.
Yes, yes.
Tinoda kuzivisiwa vanhurume mutongo werudzii unopiwa munhukadzi kana ndamuwana atora murume ndichibva kunomutenga kwavo mukadzi ndamuisa mumba mangu tora imwe vahwande ndokuwanai pamubhedha mukadzi iyoyo unotongwa mwedzi mingani kana ndikamuendesa kumapurisa.
Aiwa ndiri kutika musati kana mamutenga handiti kana tichiroora hakusiri kutenga kutenda vabereki vomudzimai ka kuti makaita henyu makandiitira
une watotenga wahwande nokutochinja mutupo asikudazisizo nokutochinja mutupo wodoita zhovhu wekwako mutupo wotodzima hazisizo here kuti handizivi.
Aiwa asi chatinoda kutarisa ndisho kuti pane zvizhinji zvanga zvichiitika kuti zviri kuitika kuvanhu vechikadzi pamusoro pechikonzero chingoti vanhu vechikadzi. Hatitarise vanhu vechikadzi sevanhu vakangoita sesu, tinoti aiwa izvo ndizvavanikadzi, tozviisira pasi tichizvisa kusaidi. Ndo zvatiri kutaura kuti zvingava zvakanakawo here izvozvo.
Chimwe chinhu chandoda kuti chionekwe pagender clinic violence.
Yes, yes.
Zimbabwe neAmerica zvakasiyana, kuti kuZimbabwe kusiku, America kuchiedza. Tikada kukukidzanisa nyika zvakafanana nokuti iko zvinooti kwai kuNigeria hakureke gender. Asi apa mapoko haramu ari kutora vana vane 16 years vachinovaita vakadzi. Unoona kuti kusiyana kwakaita kuZimbabwe nokuNigeria zvakamira sei? Vanotenderera sei zuva iroro nesu ivo iko vachigona kungopambiwa nhasi munhu wodoenda kunorepewa?
Zviri kuedza kuitwa nepasi pose ndizvo kuti zvinhu zvakadaro zvisaitika, nokuti vanhu vechirume vanoshandisa simba ravo vachidzvanyirira kana kuti vachitora kodzero dzavanhu vechikadzi. Zvamuri kupa mufananidzo wamuri kupa weBoko Haram uyu, handifungi kuti pane anozvifarira izvozvo. Sokutaura kwamunoita zvakasiyana izvo tiri kuona kuti magariro
Boko Haram dambudziko ramabhondi koini dambudziko rezhara tatopindwa neBoko Haram yamafuta. Izvezvi ini ndiri kuno kubhotsana, mukadzi wangu ari kumba, malaita wasvika wasiya mafuta kumukomana wemombe. Ndonowana mukadzi wangu anomukomana wemombe achida mafuta kuZimbabwe kune zhara. Ndodini kana zvaitika saizvozvo?
Ndozvozvokwesaka imi munoona. Ndinoda kubvunza kuti imwe munoona sokuti kutadza kunoitwa nevanhu kunokonzerwa nekodzero dzavo here? Nokuti kana munhu we ukapiwa kodzero dzako
kuna kumwe kuzviitisa.
Iya, asi hazvinei nekodzero ka. Hazvinei.
Zvakafanana kuti munhukadzi anoenda achiziva kuti kuoffice kuri kushanda vahwande izvizvi. Ari kunotsvaka basa. Opfeka minisketi, zvira wependi wovonekwa apa. Uri kuita kuti anoonekwa chii? Ari kuonekwa basa here? Kupfeka kwake ndiyo pepa rekutsvaka basa here? Kana kuti munhu anogara zviisa paemu yokuti uri kuda kuti vahwande vavone kuti vanzwe mwoyo izvo kuti vafare kuti mangwana ndigodzoka. Vanhukadzi vane kumwe kuzviita kwokuti vanogona kungoita kuti ndigovona kuti murume uchandidini.
Aiwa, izvo ndinozvinzwa. Uko kutadza kwemunhu, kukonewa kunenge kuchiita munhu. Isu tiri kutaura kuti kodzero dzinopiwa vanhu kuti vave vanhu vakaenzana ndozvatiri kurwa nadzo. Handifungi kuti kodzero dzavanhu imwe munoona sokuti kodzero dzinopiwa vanhu ndo dzinoita kuti vatadze, asi kuvatorera kodzero
vanhu kuti kunzi munhu arohwa, pane dzimwe kodzero dzaanenge atoputsira umwe munhu. Ndo saka ndatsvaka kuti iye akaputsa kodzero idzodzo iwe usati wamurova anonopiwa mutongo wakadini kwaunonomuripota ikoko anonopiwa? Because ini mukaruva mukadzi ndozvati ndoenda 6 months jeri exactly ndotozva hapana nyaya. Ko iye mukadzi ndikamuwana aita saizvozvo anodimbwi?
Kodzero hadzirevi kutadzirana, hadzirevi kuti munhu wapiwa mvumo yokutadzira umwe. Zvakasiyana izvozvo sokuona kwandinoita.
Ndozvinofanirwa kuzivisiwa vanhu kuti kodzero kuno 50-50 kumunda wenzimbe. Mukadzi wotora 50-50 wekumunda wenzimbe wouya nayo mumba. Isu tichishanda kumunda wenzimbe uku iye wototora 50-50 idzodzo dzekubahadhare kunzimbe wouya nadzo mumba kunoku.
Saka
ndozvange zvichau kana vamwe vabva kutaura vaya vaya zvodini tava mumba.
You can ask him to hold on so that
he can bring in something. All right. Musa bva pa phone ipapo tiri kudzoka kwamuri.
Lapho ecingweni ke sesilo mama ke ubagajidzani ukhona ngale ke kule South Africa, sifuna ukuzwala ukuthi uthini ngodaba lolu kula bantu abakhuluma isibili sithi lapho silobaba uNdlovu. UNdlovu yatsho ukuthi umfazi nxa umthatha uyabe usumthengile ulelungelo lokuthi wenze okufunayo. Singazi ukuthi ke ubagajidzani uthini. Baka, kunjani?
Siyaphila njani?
Siyaphila ntombi yami. Akutsho ke ukuthi wena ubona njani udaba lolu lokuthi olukhulunywa nguNdlovu? UNdlovu lapho uyakhuluma sibili sithi khona kukwi-50-50 yamalungelo yabomama no labo baba kungani kuwona omama lokho, ngoba umfazi uyamlobola. So nxa umlobole kufanele ukuthi umdengile, uyabona?
Ye, i-problem isikhona lapho ekuthenini sesithatha amalobolo siyenze i-business. Ikhumuntu sesithi ukuthengile njalo ngoba usebona ngani yena i-business uluzile imali yakhe uluzile izinkomo therefore useza kuphatha sengathi yena uyisikashumana sakho ikusebenzisa kho into nje okumele ukuthi aze ngawe okumele ukuthi silalele ubaba kuphela nansi indaba baba dibe mnenye yakhe ngibona ukuthi yindaba omama kakhulu sebechika sebesithi bawafuna amalungelo kube yi-50-50 obaba basanakekeli omama abasayinakekeli imizi njengakudala sebekhohlwa ubaba ngakuthatha kathi esaye ukushiya ngini or ukushiya ekhaya asukene sithi uyaphandela abantwana ohambe uhambile balinakekeli okwesibili wena uzezasokuthiwa sekunomunye ufazi sekulabanye abantwana khona legameli ulilokhu khona lapho ekhaya uzayenza njengomuntu ongumama ozeleyo angithi uzaphakama la uyedinga umsebenzi kumbuphakame uthi ube nemhlanhla wathola isikolo wazifundisa usisezingeni eliphose noma elidlula elakhe ubaba ngokwemfundo nangokokusebenza nangokokukhalipha engqondweni nguye kade kubaza phela nguye kade kulola ube kulola engakusapoti khomphana uyabe kulola umuntu wesilisa usicijile usifana naye awusavumi ukutshela la usethi uma esekutshela la uphendule ukuthi hhayi baba hhayi ukuthi siyabadelela sicela ukuthi obaba ngabe siyahamba kuhambe kufike esigabeni sokuthi libuyele libe ngamadoda libuyele libe ngobaba esingalithemba esigabeni singalithemba ngabantwa bethu silithembe ngemizi yethu silithembe nangelizwe lona leli linje limoshakele nje ilizwe ngobaba soke kwaba nopresidenti womama alike limzame sibone alihlelene obobaba nithi
ye kodwa nxa sisikhangela i-16 days of activism le iyanceda yini jizani kumbe lilanga nje kuphela
angilitholi kuhle khonapho baba
i-16 days of activism against gender based violence siyakwazi ukuthi kuphelela mhla umkhankaso
yinto emakwe kukhalenda kuphela lokuyana kusileyo lokuyana yinto emakiweyo nje singapho ngikukhuluma kwenza ama-conference ini kuhambe kukhulunywa kuthi but akutshintshi lutho asiyo nto okungathiwa kumbe ngoba sesibuya ku-conference ize sikhuluma ngayo i-16 days of activism then sokurayithi sokulungi hayi akulungi ngaleyo ndlela lokhana is just getting the word out but uyabuya kukhuluma kuphela then bese kusazakalayo asikho phela ukuthi sokuphelile kuyaqhubeka lokuya
ye nxa sesikhuluma-ke nge-international human rights day ukuthi kambe ukukhahlanyezwa kwelungelo likazulu vele kume njani wena ngombono wakho ezimbabwe kukhamba njani
angizwa njalo khonapho
ukukhahlanyezwa kwelungelo likazulu nje xa sikhuluma nje ngele zimbabwe ubona ngani abantu baphathwe kuhle kumbe baphethwe ngenye indlela enganayisiyo
hayi thina njengamazimbabwe ukuthi siwathola sisithi amalungelo silawo hayi angiboni kanjalo sisaselabantu abathi uma bengakhuluma imibono yabo bacatshe sisaselabantu abathi uma bengakhuluma imibono yabo batshaywe uvalelwe ejele nxa yokuthi ukhulumile njalo yabo ukhuluma iqiniso kodwa kuvalelwe khona ukuthi waye ukukhulumile then bese sisima sisithi silawo amalungelo amboni kanjalo asilawo amalungelo ethu lezimbabwe
so-ke sibuyele kancane-ke ngodaba lololu olokuthengwa ukuthi omama bakhahlanyezwa ngokuthi bangani bathengiwe kumbe into enjalo wothi ngingenisa undlovu okwemzuzwana baba ndlovu njengoba kade ukhuluma lapha ndlovu ukuthi omama uyabathenga into ezinjalo besenza okufisa ukuthi ungambamba umama uyabucala ukuthi umbhadele phela imali eningi sokumele ukuthi inkomo le nto ezinjalo ubhadele khona ngale bazalini bakhe kodwa nxa uyindoda ebanjiweyo kungani akuhambi njalo so-ke akukuxazulule khonokho ndlovu ngamafitshane ukhona ndlovu esitikini kumbe siphumile undlovu mbonazani ifoni yakhe ingabe siwele phansi baba ndlovu ye khuluma bengakuzwa khuluma baba
kulo bengalobolisi bekhangelela ukuthi abantu batho bakhiphe isilobola lonke kutho kuphele kawani ukuthi umuntu selotshola nge-50,000 US kawani sebetho bedle kusasa umuntu evuke ebambe umuntu elenye indoda lokho noma wena dipfilawa awuvumi khonokho anjo anjo abona lapha kumama kade ekhuluma ngivumelana laye kuhle kulamadoda abalabuzanka umntana suke muva belibali ukuthi emuvuthiye abantwana asika bona ukutsha phambili sebona abunandi belinyilizwe ekhohle ukuthi ekhalitshi imuli lobo yibe sikuthi uzanka into kungakwani vele ungavele ubona ungubaba usehlule ukuba kwazi ukuthi labantwana kumbe abantwana labo kumbe yabazalelwa ngenye indoda yibe ubuze ikungakwani engqondweni umuntu kumele buyele ebantwaneni nxa kusehlule ukuthi ungahambi uyehlala elizweni lapho ungakwanisi ukuhlala khona lo mkakho ngona uhlale khona lezibakho nxa kungayenzi ukuthi uhlale labantu abakho ngoba into eqakathekileyo yikuthi ubaba lo mama babe one down.
Yes,
ukuthi kumbe sesifuna ukukutshintsha kungabe ngcono le Bhayibhili libhalwe kutsha ngoba uhlangana komfazi lendoda kusuka eBhayibhilini xa zokutshintsha kutshintshe konke le Bhayibhili ngoba umthetho ogcina umuntu usiwubala eBhayibhilini akula nto ongayenza ngaphandle kweBhayibhili. So nxa kwebe sokutshintsha kathe sokumele amadodana abafazi bagcinane ngenye indlela ngcono kubhala iBhayibhili elitsha labantu abethu bazolufunda lilitsha ukuze babekwazi ukugcina abafazi babo.
Siyakuzwa kakhulu Ndlovu. So ke what Bakatizane said initially was that the International Women's Rights Day and the 16 days of activism are just useless days. They are all there on calendars and nothing else. So she says that at the end of the day, men can do whatever they want. But then she mentioned something very interesting by saying that men are no longer men. They don't care. Some can even leave their homes and just disappear. So she says that's not good enough. They're supposed to man up, you know, and look after their families and all those kind of things. Mm. And then, according to her, there's a lot of, intimidation of Zimbabweans, harassment of Zimbabweans, whenever they say whatever they want in Zimbabwe. So that is done by the authorities.
Mm-hmm.
I think we are still trying to get hold of some ZANU-PF activists so that they can come in and weigh in on this issue.
Mm.
So you can go ahead, talk to Ndlovu, then we can...
we have to recognize the changing times.
So besides that, yeah. Mr. Wande, we've got Mike on the line. Baba Mike, kunjan.
Tinofara makadiwo.
Tinofara zikurukwazo. Bana Wande, taona nai.
Timazire nefu kwa zenyu mkwema Mike.
Ya nini ndine pfungwa dzangu ndidzidzi ndida kutsigirana nemutauri abva kutaura ari kuBotswana kunoku kuti vakadzi vatina muZimbabwe muko ma 50-50 maikwa rights anyanyisa kwavari
anyanyisa
nokuti onai babaka chakuitika mazuva ndechekuti zvomukadzi ukangomutaura naye mumba kwataura naye akangobva ipapo ari kutenda kumapurisa mapurisa aenda kutokupa warning yekuti iwo pamba apo haufaniki kusvika nokuti iye anenge aona kuti imba ya right yazara ende achisinei newewewe akutokukanya kuti iwewe asare ari muimba iyai wapuwa pia iwe kuti uchasvika pamba ipapo.
Saka munoona sekuti izvi zvinokonzerwa nekonzero dzakawanda here?
Zviri kukonzerwa nekonzero dzakawanda. Ndinoda kudai so ini ndakasangana nazvo baba dambudziko iroriri. Ndinoshanda ndiri kuno kuBotswana kunoku mudzimai wangu ari kuZimbabwe asi ndiri kuti mudzimai wangu auye kuno ari kuramba kuuya kunoku right ndakatora iti ane vazukuru tiri kuchengeta vazukuru ngaagare nevazukuru ngaaite seizi everything but kana ndichinge ndiri koko zvandiri kunzwa nevanhu vari kunditaurira zvinhu zvakawanda zvisiri zvandiri kunzwa hangu asi ndiri kudii ndiri kuzvinyarara but ndaenda kumusha uku ndakasvika ndikabva ndasangana nayo ndikabvunza madzimai chii chiri kuitika sososo takazonesana pamba madzimai angu vakaenda kumapurisa vakasvika vakaripota nyaya yacho. Inini ndadedzwa kumapurisa ndana mapurisa akanditizo mudhara ukaita zvokutamba unonyura iwewe kuita uharasa mukadzi pamwe.
Asi zvamunotsanangura izvi mungati zvine chekuita here nekodzero dziri kutaurwa kuti dzinofanira kupiwa vanhu vechikadzi?
Izvo zvichitaura nekuti izvo kana zvaakudai kodzero dzinenge dzakunzi 50-50 mudzimba murume akufanira kuenzana nemukadzi ka zvatoshata nokuti chichaitika ndechekuti hapachisina achanzwa mumwe mashoko nokuti mumba munofanika kuva nejongwe nehadza nditi saka apo panenge pachisina panenge pane varume chete panenge pasina mukadzi apo mukadzi anenge akuita murume anenge akuitawo zvaanoda saka kuzotaudzana ipapapa ndo panozobva kuti mukadzi kuti iwe handisina basa nekupfuteki iwe zvaunoda kuita itai ndichaitawo zvandinoda kuita because anenge ani from government.
Right, let's get to Bakatizane. What is he saying? Just explain so that Baka
get exactly what he is giving an example of his own situation things are not going well. He hears a lot of stories because the wife is in Zimbabwe and he is in Botswana. I wanted to get him to connect that what is happening in his marriage mm-hmm. is caused by giving women equal rights or mm-hmm. Proper human rights like the men.
And he said yes, because he was talking about Jongwe and Hen.
Yes,
that you have to have a Jongwe.
He wants the status quo where
you have Ikute and Iskukwazi.
I think there is a misconception. I think there is a misunderstanding.
Let's hear what they're saying.
Yes.
Let's go to Baka Chizan.
Right.
Now, Baka, tell us. Ngawusu kangele konoko okwenzakala ezindlini. Yiko wenza ukuthi amadoda engahloniphi yini ilungelo labesifazane.
Obaba, ngasithi siyakhangela vele kusukela esiqaliseni uma umuntu esithi uyalobona. Nakudala nakudala ubungafiki le mali yonke ikwanile nenkomo lezana wona zigcine zibe imali thona ola nkomo lemali. Ukuthi kuyikhuphe imali efunekayo lenkomo makuthi inkomo zingu-5 kubona ukuthi khala ukuthi sithi ezintathu cela zibe ziyimali lezane ezimbili kazikhonye zivuye ikuhlonipha khonakuya sakhe sobaba uyabutshintsha yonke into yakhona ibe yimali ithole zabout imali ingakho sebebona ngalini i-business iyathenga umfazi kibe yimali kuphela kanti-ke uma singalandela isiko njengabantu abamnyama ukuthi la kudala bezithi uma kuthaka zibuye zihamba ziyabuya zihamba kumbe azithenga khona komakhelwane eduze nalapho othethe khona isikulungile ezilongezi zizabuya zihamba njalo kwakuthi loba ulikhuphile ilobolo loba lingaphelanga sasibona thina kathe sinje esikhulini silaba abantu abahamba besiyalobola begqedisela oyise babo konina wabo ayisikho ukuthi siza kuthi uyise wayeyehlulekile hhayi lokhuyana yikubonisa ukuthi lumuntu elasiphawulezela kulwana mdeni simbambe kuhle usiphethe kuhle ubudlelwane bethu busaya phambili lokhu esibonga singaqedi
so-ke khonokho-ke utho ukuthi khonokho yikho insika yenhlonipho yikho kutshoyo
yes ngicabanga ukuthi kakubuyele khonaphaya ukuthi siboniseni iveli ukuthi umuntu lowo siyamveliwa hhayi ukuthi nje is always about imali iyaphela bantu imali isibhizinisi yabakho umdeni owayizibo 50,000 rand nikuqhiyeka baselayo imali leya wena ulokho njani unayo unkosikazi uyakuzalela abantwana inhlonipho yiyo engikhoyo emishadweni angeke ngithi ngikhulume kabanzi ngemishado ngoba ngiwumuntu mnawakazashade angikwazi kodwa sengikubona ma ngikhangela izimo ezikhona phakathi kwami engiphakathi kuzo ngibona ukuthi abantu kabasahloniphayo njalo obaba ngigxeka lina kakhulu yoba lisuke lihambe lingabe lisasapota omama lingabe lisasapota abantwana from umuntu ekhulele wona ukhifunakhe lihambe uyazithi ma usiyabuya ulandela ngomunye ufazi ona abantwana selimyeyisa umuntulwana kade laye liqalisa khonaphana ma laye simlolile esegcijile eseqalisa ukuphakamisa iba levoyici kulapho ezakuthini wena kakuhloniphi umama lo yebo kulesikhathi lapho ekuhambe ngifike ngithi ayi amalungelo lawo sengathi abantu bawadinga kakhuluma nabo mama kusesikhathi esike lathi yebo siphakame ngamandla kungabe kusahamba right ama-50 labo kukhona lapho engisuka ngisole khona ikakhulu lapho umama ezoze kuthiwa uchaye uze waphakamisa isandla wachaye umuntu wesilisa hhayi lapho kuhamba kungabi right nakho hhayi ukuthi umuntu wesilisa kufanele ukuthi amchaye umuntu okumama zonke izinkinga zihlalelwa phansi kasiwaye kule dombo yiyo futhi enye iproblem sesilobolana kuma-inthanethi esilobolelana emafulegini akusela madombo idombo belisiwa ngumuntu obekhulile ohlonithwayo njalo ohloniphekayo obethi ma ungayamtshela inkinga yakho angavela libize kuthiwe selihlala phansi la uzihambe ungumuntu okhothamise ubuso unokuzisola ngaphakathi liyoyilungisa inkinga liyana hhayi kuhambe kube ngcono kube
nganeloubekelana
ngama-WhatsApp kuvula i-WhatsApp chat group lobolo for bakajizana uzabona malume left and he was added banikiwa leso sabuyayo
ye so baba khonapho-ke Jizana so all what she's saying is that there is this core family value in which you have to marry into a certain family, and out of that, usually there are certain cultural norms that you conduct, and that actually adds a value to a woman. So it, a woman is not valued in terms of money. She's valued in terms of what she is. And if you lose that, then you get to have these situations where human rights are actually violated. And she says, you know, some men have got serious problems with actually respecting women because of that. So at the end of the day, she says, you know, human rights start and end through respect. You know, if there's no respect within your own family, it starts with your family and going upwards. So if it's not there within that family structure, then there's a problem. So you can end up having this problem continuing for years and years. So she says, women, of course, some do wrong things. They beat up some men. Were you beaten at one stage?
Not yet.
Okay, good. So, once you looked at me, I thought maybe you'd be scared.
She's making a very valid point. The issue she brought in concerning respect is very important, because it's the absence of respect that is causing all these things, and even a fight for the restoration of basic rights to women. We are getting a bit of a message here from Crispin Manganda. We say mukadzi wakapiwa kodzero dzakawanda kuZimbabwe akuchina marriage iriko. Now he's saying that it's better to stay as boyfriend and girlfriend, because the rights that were ushered on the women are causing problems. So, you know, he prefers to stay as boyfriend and girlfriend. I don't know how far true that is, or if that would make a difference, because the issue here we cannot avoid is that the women have to have their rights respected, and there is no two ways about that. We just have to find a way of making things work. And Solomon Miliwa, anoti varume vanotoda kudzidziswa zvine wisdom kuti vazive kuti kodzero dzacho idzi dziri kutaurwa dzinombofamba sei. But a woman who is being abused, I don't know why they don't get out of that kind of situation. I agree with Solomon here that there is a lot of education that is required in terms of women's rights, what it means, and how it can be made an advantage in a family. I think education is a very important part of this.
Now we've got Samuel Ncube who says siyabonga kakhulu ngohlelo lolu. That's siyabonga kakhulu Samuel Ncube ukuthi busibukele. Uzobuya ke uCharity Ndebele uthi ya kuzima bafethu. Into lezi siyabona ukuthi zinzima kwale Zimbabwe. Kuzobuya labanye ke ababhalayo abanengi. Sibuyele kubaba Ndlovu. Baba Ndlovu, lokhu khona icingweni.
Khona.
Yey, Baba Ndlovu, nxa sesikhuluma ke ngakhona ukuthi ukukhahlanyezwa kwabesifazana. Siyakwazi ukuthi kugxila entweni eziningi. Lapho bakha bekhuluma ngokuthi into zamalobolo ukuvalwa umfazi endlini lapha into eqathekileyo ukuthi phela kumele umbone ukuthi angizange ngimthenge lo muntu ngamthatha ukwenza ukuthi kube lemuli hayi khona ukuthi ngithi iproperty yami le uyavumelana lakho konoko
konoko kuyavuma nxa kuyabe kuyikuthi nabazali bavuma ukuthi sakhiseni bangamuke hayi khona ukuthi sebenothela kimi. Enye into kade ngicela Gipsy ukuthi amalungelo la akakhulumeki yini njengemthetho elithumi ukuthi ilungelo likamama 1 leli umama nxa esendlini, ilungelo likamama 2 leli nxa esendlini. Bike lingichazisele khonapho lami kumbe yibhayibhile
njani. Ngitsho sibili, hayi ilungelo liya ngokuthi wena emulini yakho nxa ukhonapho liphatha njani eliphila ngakho. So ke kuzobuya ke khonokho okwabo human rights, ukuthi i-basic human right iyakhuluma ukuthi kumele uhloniphe yena lo ohlala laye. Okwesibili, umama kumele ukuthi aziphathe ngendlela yona ofisa ngayo endlini. Okwesithathu, akumelanga litshayane endlini. Kuzobuya ke khonokho-ke osokubhalwe-ke phambilini nxa sesikhangela-ke o-United Nations lezinye inhlanganiso ziyabhala sibili ukuthi okumele kwenziwe emuntwini kuyini. Okuqala ukuthi ungabulali muntu. Vele ungaqala ukubulala umuntu.
Lapho ngizwa ungabulali muntu khona abantu yazi ukuthi ukhuluma ukuthi ngokuthi ungabulali muntu akuthiwa enzeni. Anje lapho engikhona.
Kumele kungezelelwe ukuthi nxa yenzeni. You can talk to Mr. Ndlovu in Shona, but before you do that, we've got a message from Charity Ndebele who says, Inhlupho kaNdlovu ukuthi ubaba uhlala engekho, umama uyalamba. So, yeah, continue this.
Ndlovu, muripo ere? Mr. Ndlovu?
Baba?
Manzwa shitaura wana wamu ye vangava shitaura hapa. Chitipewa mashuko enyo kupetisira mchidimbu.
Ya, chinoita kuti violence ivepo ka. Nyaya kungwarirana kufungidzira kuti ndirikuita secret. Secret palavu haishande nokuti zvinozozikanwa. Iwewe une uchitozviziva kuti ndikuita secret. Itozva kutoti watobato. Nyaya kufungidzira kuti wakangwara ndiyo inotoitisa violence. Zvinongotanga nekuda kukudza nhema. Vanobudiranai pachena. Kana usingachadi munhu usapindi, usatanga wabvuma umwe munhu usati waramba munhu wausingachadi. Inotanga watoramba because nyaya iripo apa ndeyo rudo. Nyaya kutsotsana, chitsotsi kufungidzira kuti wakavanda kandidhe wavakatoti mumunda wenzungu uri kudoonekwa. Nyaya iyoyo ndo yakatoipa iyo. Ndo panongotangira violence chete kungorovana chete mukadzi nemurume kana kungotukana. Nyaya idzodzo dzinongoibva nokusavimbana. Vanhu vakabudirane pachena nyaya yechokwadiwe ishande kuvanhu vaviri. Kungovimba kuti mumwe wangu ukangovimba nomumwe wako chete hachadombotamburima wakutodanana kusvika mafa.
Saka nyaya yekodzero.
Nyaya yekuvandirana ka.
Nyaya yekodzero haina kuipa hayozve. Sokutaura kwamuri kuita.
Haiwa kodzero. Kodzero dzakanaka asi kodzero hadziverengwi. Ini handitozi ndambobvunza kuna Dhuveni Sindevere kuti kodzero dzogona kuverengeka here semureya inogumu kuti mai vandogara navo ini ndivapa kodzero yekutanga ndeiri kodzero yechipiri kuti ndinyatsoziva because kodzero dzimwe dziri kudiwa kavamwe vanhu varume havadzizivi kuti kodzero dzaunewapa munhukadzi
ndedziti.
Wamuisa mumba uchimushandira uchimupa
peiese
uchimupo.
Mr. Ndlovu, sorry, it's got suspended for you too. Thanks so much. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Baka Chitsane, who's a socialite, and Mr. Ndlovu. We wish to thank also listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
And I'm Tandono Kawande. Until we meet again next time, please take care. Join us again for another subject of discussion. Thank you. Good night.